WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndini muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugura uku Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekudzikwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi.
Kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 130 yevanhu vanosvika 40 miriyoni vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru.
Mutungamiri weamerica vajoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa pasina chikonzero, vachiti zuva iri harina zvarinobatsira sezvo rakangopa bato reZANU-PF mukana wekuvanza zvose zvarakaita panguva yegukura hundi. Vankomo vati kubva zuva rakanyoreranwa chibvumirano ichi paifanirwa kuva nekuwirirana mukushanda pamwe mukugadzirisa zvakange zvakanganisika uye mukubatsira avo vane hama dzavo dzakaurawa neavo vakasiyiwa varemara. Nezuro, Zimbabwe yakacherechedza makore 34 panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato eZANU-PF neZAPU muna 1987. Vankomo vanoti ZANU-PF yaifanirwa kunge yataura nevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, vachiti panongova nekutaura kwega pasina chinoitwa.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugura uku Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi neZANU-PF chiuraya vanhu, vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana zvombo zvekuti vazidefende, vainzi madissident. Saka harisi zuva rekupembera tichifara tichiita zvokuti tiri kufarira iya yainzi Unity Accord, nekuti haina kufa yambosevenza kana haina kana kusevenza even one day. hongo yaga itaseunge vanhu vachaurayiwa. But the truth of the matter is that kukura undi ichiruenderera mberi in a different form.
Mungatana ngurawo here ipapo vankomo.
Kukura undi isystem yakaplaniwa. Vakabva gara pasi vakapurana vakapurana kuti ichafamba sei. Saka nanhasi kazi yakukura undi chiripo muZimbabwe. Vanhu vakwanisi kuti vetaure zvavanoda. Vanhu vakwanisi kuti vajoine mapati avanoda. Vanhu vari kuintimidatwa kuti wai vechiuya kuZapu. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vari kuda kusapotera Zapu chii.
Pane humbowo here kuti izvi ndizvo zviri kuitika kune avo vanoda kuuya kuZapu? Chii chakaitwa kubato renyu?
Last week takati afanira kuti tipembere makore makumi manomwe ekubumbwa kweZapu from 1961. 60 years yeZapu ekuzvakwa kweZapu 1961. Asi takavharirwa kuti tiite iyo. Hatina wana police clearance kuchinzi because of COVID. But funny enough, ne Wednesday yacho, isi tutangata afanira kuti tiite ne Saturday. Wednesday yacho, kwanga kune kungano kumakorokoro, kumatevere ni South, reza anu PF, wechita zwavo zwavanoda, waka unga na ikoko. 50 kilometers away from kwa Nyongolo, kunyongolo site, kwa taida kuitira ma celebrations edu ni Saturday yacho. So it shows kuti masimba aya ne culture iya kukura undi chiri kuendera mberi. There are other more serious cases kukura undi culture iri kuitika pano economically, socially, even kuma church zvinzwe kukura undi ziripo. Saka hapana zvakabuda zvinobatika ne unit accord iyoyo. Hapana.
Saka vankomo muchaita sei nazvo izvi? Danho romotora nderipi?
As a people of Zimbabwe, as a people of Matabeleland and Midlands, we now demand explanations. We now demand justice. Justice yevanhu vakafa. Justice yevanhu tisingazivi kuti vakaende ipi. Justice yevanhu vakakuwara. Justice yevanhu vari kutambudzika nenyaya yakaitika 1980 kuchisvika 87. Yasvika nguva yekuti tinzwe machokwadi racho kuti chii chakakodzera kuti vanhu veurayiwe vesina mhosva. Chii chakakodzera kuti vanhu vapondwe, vanhu vakuwadzwe, vanhu vatochwe, vanhu vadisapiwe. Nenyaya iyi, the people of Zimbabwe deserve an answer to that. We need to know. Takamirira tikamirira nanhasi takamirira apology. Asi apology haisi kuuya. Saka takuti isusu tinoda kuti chinhu chichipere. Tinoda closure. We want closure to this saga. We want closure to this terrible period in our lives. Ndizvo zvichiti the people of Zimbabwe are now demanding justice. We are demanding justice. We are demanding closure. Ndiyo nyaya iripo. Isusu December 22nd, sevanhu veZapu, sevana veZimbabwe, sevana veMatabeleland, tinenge tichichema, tichichemera vanhu vakafira mahara, vanhu vakakuvara vachikuvarira mahara kusina mhosva. Ndiyo nyaya iripo tanonoka.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangelizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti chinonyanya kukosha kubatana kwevanhu vose vomuZimbabwe, kwete kwemapato maviri ega. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hatingati pane kubatana kuripo kana tikatarisa kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu nekuchorerwa kodzero dzavo nguva dzose.
Kutanga seMDC Alliance tinokoshesa hongu Unity Day, asi chatinosimbisa ndechekuti kubatana kunonyanya kukosha ndekwekubatana kwevanhu vese veZimbabwe. Pari zvino tiri kuona kuti vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kutsikirirwa kodzero dzavo nehurumende yavamunangagwa. Saka tikatombotanga kutaura nyaya yekubatana zvinhu zvakamira zvakaita. Chechipiri, Donzo re Unity Day kubatanidza marudzi ose. Sisi tirikuona se MDC Alliance kuti hurumende haisikuita zvakakwana kuti vanhu vabatanidzwe marudzi abatanidzwe the different tribes in the country. Tirikuona kuti nyaya yeguguru hundi haisati yagadziriswa. Tirikuona kuti even mari inoshandiswa kunana Matabeleland South, Matabeleland North kunyanya panyaya dzedzidzo, nyaya dzehutano haina kukwana. Tirikuona kuti nyika haina kubatana. Saka kana tichiti Unity Day hatidi vanhu vanongo taura kuti Unity Day pamuromo asi pamabasa avo nekutonga kwavo vasinga kushese zuva iro re Unity Day. Isu se MDC Alliance patichazopindo muhurumende takutonga tichaona kuti marudzi ose obatanidzwa, maZimbabweans ose obatanidzwa kuti vanhu vese you know vaone kuti takabatana senyika se
Avo vange vari mutauriri webato MDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tatadza kubata mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi iyo yakaziviswa nebazi rinoona nezvekutengwa kwezvirimwa munyika reGrain Marketing Board kana kuti GMB. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
GMB yakazivisa kuti tani yechibage inenge yave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nematatu kana kuti 53,533 kubva pamadhora zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 gore rino. Mumwe murimi wekuhurungwe vaBrighton Shavi vanoti vanofara nekukwidzwa kwemitengo yechibage chavanorima.
Haisi shoma kana yakadaro inenge ine mutengo unoti mutengo wacho unenge wakanaka.
Asi mumwe murimi wekubhangeti vaMishek Nyarowata vanoti mari yawedzerwa haina musoro sezvo inenge isatenge zvinhu zvakawanda pavachazoendesa chibage chavo kuGMB. VaNyarowata vanoti vave kurima chibage chishoma sezvo vasina chavari kuwana nekuda kwemitengo uri pasi zvichienzaniswa nekudhura kwave kuita mbeu nefotereza.
Takabva kunyura nearaiziziendi hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakuti nyudza chete hapana chimwe tikurimira nyika kwete isusi kuti tipfunga hapana chatikuwana mari iyo haichobvuita kana chinhu haina musoro ndomhinjiro yangu iyoyo.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mitengo yatarwa iyi inofanirwa kuzotariswa zvakare kana murimi ave kukohwa.
Mitengo iyi yatinoti mapreet landing price anova pachinhu inonzi indication kutakidza kuti kati inofungidzira kuti muzuva ranhasi pakaanaunsirwa mitengo iwoyo zviri kureva kuti kukosha kwechibage, kukosha kwe maximum grains kwesoya bini pamwe chete nesunflower kuri pakati iyezvo. Asi tichitarisa kuti mamiriro ekunze akamira sei maererano nemitengo yezvimwe zvinhu zvose mapraizi ezvinhu zvese zvinongokwira muzvitoro. Patinenge taakuzonotengesa chibage chedu kana kuti mbesa dzedu panofanira kuchitarisa zvekare kuti kukosha kuya kana kuti bhage iya yatakaanaunsa muna December musi wa 22 December chiri imwe chete here kuitira kuti famaasarudza chi kukosha kwembeu dzake kana kuti bhage yembeu yake.
GMB yakazivisawo kuti tani yezvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, zviyo nezvimwe zvinenge zvave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi manomwe kana kuti $70,000 uye beans zvichitengwa nemadhora zana rezviuru rine makumi maviri nezvishanu kana kuti $125,500. Asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti GMB ingadai ichibvunza varimi vasati vatara mitengo kuti vataurirwe kudhura kuri kuita kurima. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
tambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. News Day rinoti nezuro, mapurisa akange akapakata zvombo akarambidza vanhu kupinda muStanley Hall mumakokoba kuBulawayo. Vanhu vakanga vachida kurangarira vakafa panguva yegukura hundi, asi mapurisa aitsvaka kuvamisa akanga atova paStanley Hall na 8:30 mangwanani. Ekupumuleni Old People's Home muBulawayo unonzi watarisana nedambudziko rekushaikwa kwezvikwanisiro kana kuti personal protective equipment pamwe nemanapukin kana kuti madiapers anoshandiswa nevagari. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yakabudisa mumajeri ekonemara nemarondera vasungwa vechirume 30 nevapfumbamwe nevasungwa vechikadzi 11 kuti vanotamba kizimisi nehama dzavo kumisha yavo. Vasungwa ava vanotarisirwa kudzoka kujeri svondo rinouya musi wa28 zvita. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani pastudio 7. Ini ndine chichemo chikuru chokutiko nyika yakatogwa kuiyadzoka yabva kuvadzvanyiriri varungu. Asi vakatora vacho ikuzino ndo vacho vadova kunotsvanyirira vanhu more than murungu chache. Nguva yemurungu tasvika shungurudziki zvinhu zvatirikuita izvozvo kuti vanhu vabude kutiza nyika. Chii chinoita kuti ipo vanhu vatize nyika kudai? Inini handisi kunyatsoandastenda kuti iko kana vanhu vachiti vanotonga nyika vachitonga vanhu vasimo munyika imomo. Saka onawo kuti iwowo ungoda kurarama iwe nemhuri yako imomo ndimune muchiti munodya muchiguta vamwe vacho vasingaguti. Pedzezve munhu wezi ano ipapo pando panenge achinyati kuna kupururudzira kuti muzinu angagona kutaura kuti for what? Hazvina kunaka izvozvo. Vanongwaraiwo isi now time up kopai dzimwe nyika. Zambia taiseka, Mozambique taiseka, vava bheta kudarika isusu. Zimbabwe tiita kutambura wese pasi rino. Ezvino kuda kusouth africa takunzi titi maforena kudarika vamwe vanhu vese. Malawi irimo musouth africa muno, Nigeria, Ghana vose varimo munhu ii africa yezowo iri musouth africa. Pane isusu tetoti tatogara illegal. Takutonziko zvino kukisinaa kwamapemit edu tiri kuzogara illegal. Tisitogara kuti maforena. Kukozekwa nenyika yedu iyi vana mudangako. Asi iko zvino vanhu vakadzokera kwezvimwe vanoda kuita kubatiwa samugabe. 2 days zetete vhudzi ringakura kudai zvo risingakaniwe. Wari wakavharigwa. Ndozvaunoda ndozvinoda mudangagwa iyi.
Kutarisai pandodawo nditaurewo padiki diki. Tarisai nhasi vana veZANU-PF varatidzira. Hapana mapurisa ambonza asvikapo. Tarisai panoratidzira vana veMDC kana kuti panoitawo vana veMDC musangano. Vari kurambidzwa nemapurisa konhasi apo paita sei. Tarisai mhirizhonga iri kuitika muZANU-PF. Zvese zvingori pachena kuti musangano wakadhakwa. Ndinoda kutayambira vana veMDC kuti vana veMDC pese panoitwa chero panovhotwa pese imbosarudzai munhu wani kwete zvekuti zvaita apo vanhu veZANU-PF kuti vanonovhoterwa vanoda kuvhoterwa vese vari kuZANU-PF vari 7. Hazvina kwazvinotisvitsa. Vana veMDC munhu wani ngaamire tovhotera munhu yei wani tikunde hondo yatiri kurwai.
Ndinoti maswera sei pastudio 7 makadii zvenyu ana mukoma Jomba ana tanonoka wande nevamwe wese vanatete variko tinoti makadini. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa. Tinotozivawo chokwadi kubva kwamuri zviri kuitika munyika yedu. Tinoitwa Innocent kumafukeni apo. Avo baba vari kutaura nyaya dzekuti ZANU-PF hainawo here zvayakakwanisa kuitawo zvamunotenda. Iye wacho ngaambotipewo zvayakaita zvatinogona kutenda zvatinoona kuti izvi zvakaitwa neZANU-PF. Ngaambotipewo iye ngaatanga kutipawo chingwani zvacho chatinoti yakaitawo vanhu vari kufara. Ndatenda zvangu.
Makadii vashamarari veStudio 7 mose nemhuri yose yakaterera voisi yangu.
chinu chandiru wadza ndeche ku zinga mtunga miri webato MTC Alliance Nelson Chamisa nechi kafu chavanga wawea na chocho kutivape nyerera chembere ara wawanu anotambu zika nongora tiza kuti ii hurumende zano PF aisi hurumende ine moyo yewanu pamoyo ii hurumende inoda kuona wanu ashingo tambu zika nukushunguru zika saka tinoti pasi ne zano PF 2023 kapinde hake mkomana
ana mkoma wande pamsoro ii tukutara pamsoro ipo waruma wargu sikura kutongesa machifu so wakateta izvozvo wakatopara mhosva hombe vanofanira kutoripa machifu iyaya because kuti ivo vanotongwa naniko president anototongoona chifu zvaanenge akanganisa kwete kuti iyo unoenda kutotonga chifu vanofanira kunobvisa kutoripa mhosva iyo vakaita iyoyoyo because machifu aya haana bubotora vanosenzera havana saidhiro vanosenzera vanosenzera vana vese vezimbabwe vanogadzirwa newanhu havagadzirwa nemapuresidendi
munofara yakabata FS27 ndiisalomon hlanta pacape town anobva kurwadzirwa chokwadi zvati kuitwa kuzimbabwe nana munangagwa chokwadi mungabayiwa nani ungabayiwa munhu ane pfungwani zvazvanoita chokwadi munangagwa angatiudze zvekuti pasipoti one day inotorwa $200 but mumunyika make asingari muchasoma us izvi kuri suti chaiko pasipoti one day inotorwa $20 pasipot imagine pasipoti inotorwa $20 but isi tonibhadharai $200 munyika make aitambisa vanhu mabhondi saka mari iyo inobva kupi izvo vanhu vanopiwa chekudya nachamisa varamba vamudorasapa vanhu chekudya iye wacho munangagwa wacho asinga kwanisi kupa vanhu vekudya hazvichapera hazvi nerimwe zuva angomakaririsi ndokaparo zvichapera hazvi zvingaamboiti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakati vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara mari iyi kweimwe mwedzi mina kusvika mumwedzi wachivabvu gore rinouya mari yedzidzo yakakweretwa nevana vechikoro inonzi inosvika padyo nematrillion maviri emadhora ekuamerica vabiden vanoti vaita izvi kuti vabatsire vanhu sezvo nyika iri pakati pekurwisana nedenda recovid-19 nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa padefry university muzvina fundo elliot masocha vanoti vanhu vane chikwereti chemari yedzidzo muamerica vanopfuura mamiriyoni makumi mana vachiti zvaitwa navabiden izvi zvichabatsira vanhu zvikuru
mamiriro azvo ndokuti kune vanhu vanosvika ma40 million vakapedza chikoro vaine zvikwereti vamwe vacho vachiri muchikoro vachitora zvikwereti zvehurumende zvokuenda kuchikoro saka kubvira patanga covid-19 pandemic vakaita mutemo wekuti kudzosera mari idzi ngakumbomira kusvika musi wa31 January 2022 saka ike zvinezvi vati aiwa ngatichipfuudzira mutemo tichi kusvika musi wa1 May 2022 hapana uri kumanikidzwa kubhadhara zvikwereti izvozvo mastudent loan ayaya zvekare interest inenge ichichaja inenge iramba iri pazero vaya vaya vanenge vari vaine zvikwereti vari behind mukubhadhara havachamanikidzwi kubhadhara kusvika musi wa1 May ndo mamiriro azvakaita izvozvo nokuti kuna vanhu vakawanda vanosvika katigatisi 1/3 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru ndaandiri umwe wavo wanga aine chikwereti icho chichi chandakazopedza kubhadhara makore macho mapfuura saka zvinhu zvinobetsera vanhu chaizvo k tiri mupandemic kudai nokuti vanhu vari kunetseka kunyatso kuona kuti torarama sei mupandemic yako mabasa ariko zviri kuitika ndezvokuti pandemic yauya nokudhurisa zvinhu chikafu chiri kudhura peturo dziri kudhura hembe dziri kudhura nezvimwe zvakawanda wanda saka vanoti ah chimbofemai kusvika musi wa1 May muchimbogadzirira kuzobhadhara mari iyi muchidzosa pichara pichara pamunokwanisa
mabhanga ari mwove here munyaya iyi mari iyi ndeyani
mari iyi ndehurumende inobva kudepartment reeducation yopfuudzira kumabhengi kuti mabhengi namamwe makambani anodzira nezvemari achikweretesa vanhu vanoda kuenda kuchikoro vozodzosera vanhu ivavo neinterest mabhengi achipowa muhoro wavo mabhengi achidzosera kupi achidzosera kuhurumende saka imari inenge iri yekuhurumende inenge yakapiwa kumabhengi saka mabhengi anenge achisevenzera hurumende kupa vanokodzera kuenda kuchikoro nokuzotora mari iyoyo zvekare paanenge vachibhadhara yodzosera kuhurumende vosarawo nekamari kavo ipapo
asi interest inenge ichingoramba ichichaja here kana kuti inombomiswawo
interest inombomiswa inenge iri pazero interest hairambi ichiwedzera kusvika musi wa1 May iwoyo zvinova zvinobetsera vanhu zvekare izvozvo
profesa masocha iso kuona kwenyu sei vachiita izvi mabasa akazara asina unotora
pane chikonzero chikuru chokuti pakauya covid yakakanganisa magariro namasevenzero avanhu saka zvinoitika ndezvokuti kurikavha kunyaya dzemari kunotora nguva yakareba kudarika kurikavha kunyaya dzezvana covid izvi nokuti zvinoitika covid yakauya sezvandambotaura ikakwidza mitengo yezvinhu yakaita sehembe zvikafu vana peturo idzi saka zvinobva zvavhiringa vanhu vachiri kudzidza kutorarama sei mabasa ari kuhongu asi mari yatichiri kuwana kumabasa iyoyo haisiri kunyatsokukwana zvauya zvikavhiringwa necovid saka kurikavha kunyaya dzezvemari izvi kunotitore nguva zvakangofanana tingati isi munhu kana upfumi hwai huri muombe dzikafana kuda kwechirwere gore inouya kukanaya dzikafana kuda kwechirwere kana nokuda kwezhara gore inouya kukanaya zvinoti mombe dzate dzako kura ipapo zvinozoufumi zvinotora nguva kuti zvirikafe nyangwe covid ikazi yapera nhasi chimwe chikonzerese chekuti toona kuti omicron variant yecovid iri kutotanga zvekare ichivhiringazve nyaya dzemari nyange vanhu vachienda kubasa nenyaya dzamabasa saka ndo chikonzero chikuru chanyaya dzemari dzingatimbodzipostpona kusvika musi wa1 May nekuti zvinotora nguva kuti munhu anatsokurikavha kunyaya dzemari ane kurikavha kunyaya dzezvirwere zviriko izvana covid
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Tira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivanyilizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurwawa panguva yegukurahundi. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.